Chitsauko 6. Davidi akaunganidza zvemauto ese aiva shasha dzekurwa muIsraeri, varume 30,000. Davidi nevarume vese vaaiva navo vakabva vasimuka vachienda kuBhaare Judha kuti vanotora areka yaMwari wechokwadi kubva ikoko. Vanhu vanodana zita raJehovha wemauto pamberi peareka yacho, uyo akagara pachigaro cheumambo pamusoro pemakerubhi. Asi vakaisa areka yaMwari wechokwadi mungoro itsva kuti vaitakure kubva kuimba yaAbhinadhabhi yaiva pachikomo. Uye Uza naAhio, vanakomana vaAbhinadhabhi, vakanga vachifambisa ngoro yacho itsva. Saka vakatakura areka yaMwari wechokwadi kubva kumba kwaAbhinadhabhi pachikomo, uye Ahio akanga achifamba ari mberi kweareka. Davhidhi nevanhu vese veimba yaIsraeri vakanga vachipembera pamberi paJehovha nezviridzwa zvemhando dzese, zvemuti womujunipa, neudimbwa, nezvimwe zviridzwa zvine tambo, nematambureni, nematare, nesimbi dzinorovaniswa. Asi pavakasvika paburiro raNakoni, Uza akatambanudzira ruoko rwake kuareka yaMwari wechokwadi, akaibata, nekuti yakanga yava kudonedzwa nemombe. Jehovha akabva atsamwira Uza zvikuru. Mwari wechokwadi akamurova ipapo nemhaka yekusaremekedza kwaakaita, uye akafira ipapo padivi peareka yaMwari wechokwadi. Asi Davhidhi akatsamwa, nekuti Jehovha akanga aratidza hasha dzake kuna Uza, uye nzvimbo iyoyo inonzi Perezi Uza nanhasi. Saka Davhidhi akatya Jehovha pazuva iroro, uye akati, "Zvino areka yaJehovha ichasvika kuguta rangu here?" Davhidhi haana kuda kuunza areka yaJehovha kuguta raDavhidhi kwaaiva. Asi Davhidhi akaita kuti iendeswe kumba kwaObhedhi Edhomu wekuGati. Areka yaJehovha yakaramba iri kumba kwaObhedhi Edhomu wekuGati kwemwedzi mitatu, uye Jehovha akaramba achikomborera Obhedhi Edhomu neimba yake yese. Mambo Davhidhi akaudzwa kuti, "Jehovha akomborera imba yaObhedhi Edhomu nezvinhu zvese zvaainazvo, nemhaka yeareka yaMwari wechokwadi." Saka Davhidhi akaenda achifara chaizvo kunotora areka yaMwari wechokwadi kumba kwaObhedhi Edhomu kuti aiunze kuguta raDavhidhi. Vatakuri veareka yaJehovha pavakanga vafamba nhano 6, akabva abayira mukono wemombe neimwe mhuka yakakodzwa. Davhidhi akanga achitamba pamberi paJehovha nesimba rake rese. Nguva yese iyi Davhidhi akanga akapfeka efodhi yejira. Davhidhi neimba yese yaIsraeri vakanga vachiuya neareka yaJehovha vachishevedzera nemufaro uye vachiridza wamanda. Asi areka yaJehovha payakasvika muguta raDavhidhi, Mikari mwanasikana waSauro akatarisa pasi nepawindo, akaona mambo Davhidhi achisvetuka uye achitamba pamberi paJehovha achitenderera, uye akatanga kumushora mumwoyo make. Saka vakapinda neareka yaJehovha vakaiisa panzvimbo yayo mutende rayakanga yadzikirwa naDavhidhi. Davhidhi akabva apa zvibayiro zvinopiswa nezvibayiro zverugare pamberi paJehovha. Davhidhi paakapedza kupa zvibayiro zvinopiswa nezvibayiro zverugare, akakomborera vanhu muzita raJehovha wemauto. Uyewo akapa vaIsraeri vese, murume wese nemukadzi wese, chingwa cheraundi, nekeke remichero yemichindwe, nekeke remazambiringa akaomeswa, vanhu vese vachibva vaenda, mumwe nemumwe kumba kwake. Davhidhi paakadzoka kuti akomborere imba yake, Mikari mwanasikana waSauro akabuda ndokuenda kwaari. Akati, "Inga, mambo waIsraeri azvikwidziridza chaizvo paazvipfekenura nhasi pamberi pevarandasikana vevashandi vake, sekuzvipfekenura kunoita benzi pamberi pevanhu." Davhidhi akabva ati kuna Mikari, "Ndapemberera pamberi paJehovha, uyo akandisarudza panzvimbo pababa vako neimba yavo yese, uye akandigadza kuti ndive mutungamiriri wevaIsraeri, ivo vanhu vaJehovha. Saka ndichapemberera pamberi paJehovha, uye ndichazvininipisa kutopfuura ipapo. Uye ini pachangu ndichatozviona semunhu akaderera. Asi varandasikana vawataura vachandikudza." Saka Mikari mwanasikana waSauro haana kuva nevana kusvikira pazuva raakafa.